akatanga kuita yatingati professional recording muna 2019 kana kuti 2019 tichishanda damba refred rekutanga rinonzi vamwe vakatumwa kubvira ndichiri kuzvidzidzo zvekuprimary ndaivawo muschool choir tichikwikwidza tirimo
semaapostora kudai vekereke nehama vaitwa kudii muchizvitanga zvemagitare izvi
kukereke hachisi chinhu chakanyanya kuoma kuti vatambire ushumiri hwekuimba konzero chiri chekuti kuimba kunoparidza zvakare vhangeri kunobatsira kufambisa meseji iri mugospel kana kuti iri muvhangeri yakristu asi kuhama chinhu chakambotanga chakati omei nekuda kwokuti vanenge vasina tarisiro yekuti zvingaenda kumberi pamwe pacho vaifunga kuti kungava kutamba kana kuti kutungana kwembudzi asi ndinofarira nekuti pari zvino vari kuona kuti ibasa guru ratakatakura pamapendekete
veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamunorova
music yedu iri kutambirwa zvakanyanya ndiri kuona roko rwamwari kubvira paalbum yedu yekutanga vamwe vakatumwa tiri kuona roko rwamwari
dai arivo matongero ake mwari dai zvirizvo zvaitonga achita mwari
matambudziko amuri kusangana nawo ngeapi
machallenges atiri kusangana nawo mukoma zinenge akati one day kusanganisira nyaya dzemari mari yekurekodha mari yekutsikisa mavideos mari yekutakurawo maband members kuenda kumashow mari yekutsvaka mapa systems tingangoti ndo zvimwe zvemachallenges atiri kusangana nawo kuti maresources anenge achiri mashoma kana uchiri kusimuka kudai
ko vanodawo kuroverwa magitare naapostori vanokuwana ikupi
vanoda kundibata panhare vanondibata panhamba dzekuzimbabwe dzinoti +263 773 758 323 tinowanika zvakare patwitter tinowanika payoutube mavideos aida aripo nemusic yedu inowanikwa zvakanyanyisa payoutube tinotenda kuti vakangoenda payoutube vanonakirwa varipo nokusiyawo vasubscribe
hatingangotauri nezvemagitare torega kumba kwenya nhasi mufundisi kamunoda kubuda nako mudariro ndekapi
kamboka tiri kusiyira vateereri zuva ranhasi mukoma zininga kanonziko hondo mumakereke ngatiteerere kambo kanonziko hondo mumakereke munamato mukuru kuna mwari kuti varangarire makereke avo nekuti vakuru vongorwira ukuru amen
Okay. I'm not afraid.